vamugadza wange vachiparidza vakatakura mifananidzo yevanhu vanofungidzirwa kuti vakarohwa nemapurisa. Vaudza vanhu vange vakateerera kuti vafundisi vanofanirwa kubuda pachena vachishora kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika.
Chandikonzeresa kuti ndisimudze pepa iri ndichiramba zviri kuitika munyika yeZimbabwe inyaya yekuti vanhu vari kurwadziswa, vanhu vari kuchemedzwa. Saka nekudaro shoko ramwari haribvumirani nazvo. Saka ini somuparidzi maringe naRuka chapter 3 verse 14 inoramba Jona achivaudza kuti mapurisa emasoja, musarova vanhu, musakuvadza vanhu, musashungurudza vanhu. Ndosaka ndamira ndichiparidza shoko ramwari maringe nezvinhu zvakadai.
Vamugadza vakambovharirwa mujeri muna zvita gore rapera mushure mekunge varatidzira vari vega kuVictoria Falls kwaiitwa musangano weZANPF. Vanoti vane chivimbo chokuti hurumende yavamugabe iri kunzwa zvavari kutaura. Vaudzawo Studio 7 kuti pamusoro pekuparidza vachiratidzira, mumazuva mashoma anotevera vachange vachinyorerawo tsamba kumukuru wechechi yeRoma pasi rese, Pope Francis, kuti vatore chidanho chekuyambira vamugabe kana kuvabudisa musvondo nekuda kwemabasa akaipa vari kuvapomera. Vamugabe vanopinda chechi yeRoma.
Tine chirongwa chekuti nguva shoma shoma iri kutevera tichange taakunyorera kumukuru weRoman Catholic Church, kunova ndo kunopinda mutungamiriri wenyika vamugabe, tichiudza vapopu kuti aiwa, murume ari musangano renyu maitiro ari kuita asi maitiro akanaka. Saka nekudaro vaudzingei kukereke kwenyu kuitira kuti zita rekereke renyu risaramba richisvibiswa nemaitiro iwayo.
Vamugadza vati pachinzvimbo chekuti hurumende ishungurudze vanhu kuburikidza nekuvarova nekuvauita kafira mberi, hurumende yavamugabe inofanirwa kugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANPF vaSimon Kayamoyo kanawo mutauriri wavamugabe vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Zvichakadaro, vatemba Muliswa vari kukwikwidza musarudzo dzekuNorton vakazvimiririra nhasi vaudza vatori venhau muHarare kuti vachazenge vachienda kumatare kupera kwesvondo rino kana pasina kuiswa boka rinoongorora mhirishonga dziri kukonzerwa nesarudzo dzekuNorton sezvakatarwa nemutemo wesarudzo.
Chimwe chinofanira kunge chiripo ndechespecial police liaison committee inova iri iyo inofanira kutambira maripoti evanhu vanenge varohwa vachikidzirwa kuti vanhu vavaendese kumatare nekukurumidza, nekuti vakasaendeswa kumatare nekurukumidza vakaregererwa zvinenge zvakutyisa vanhu. Zvinoita kunge election iyi iri kuti vanhu ngavarohwane. Election ingo yekuti munhu wese ane kodzero yake amire nekodzero yake, ende ZANU-PF yagara ichida kuchikidzira vanhu. Ende ndinotaura izvi kuti zvikasaitika izvozvo nezvekomiti iyo yekuti iswe, ndichaenda kumatare kunovati ko mungati election iri free fair and credible here pasina komiti iyoyo, nekuti ibasa rekomiti yekuti tarise. Kune vamwe vanhu vari kuvhiringidzwa, vachivhiringidzwa izvozvo zvinoda kuti maripoti achitorwa. Kuti election ikapera ndofanira kunge ndine evidence yekuda kuchallenge outcome yeelection kuti handina kuhwina nekuti vanhu vakarohwa vakachikidzirwa. Saka tinoyambira kuti vanhu committee settle up kuti vatambire macomplaints evanhu vaendeswe kumatare kuti vatongwe, nekuti kuramba vari kunze vari kuramba vachichikidzira vanhu vakawanda.
Mutemo wesarudzo section 133J unoti kwese kunenge kuchiitwa sarudzo kunofanirwa kuumbwa boka rine mapurisa anenge achishanda pamwe chete neZimbabwe Human Rights Commission pamwe neNational Prosecuting Authority kuongorora nyaya dzemhirizhonga. Dare repamusoro mavhiki mashoma apfuura rakatura mutongo wekuti mapurisa abvumidze vamuliswa kuita misangano yavo mushure mekuvadzivisa. Sarudzo zhinji muZimbabwe dzinenge dziine mhirizhonga, kazhinji kacho vatsigiri vebato reZANU-PF ndo vanopomerwa mhosva yekushungurudza vanopikisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.